manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mupengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, va George Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust Kotrad, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavaMnangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. VaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Akusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikuru sakusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara ikabatira hana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti akasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiviwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyadze zvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yava Mugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years tatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe, vanhu vaneta havachada vatadza kutonga.
Zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7 vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvakutoreva izvo kuti mapraisi ese akukwira because ivo vando panotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo. Asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy. Kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisira naSouth Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomu yacho ya irukunzi ya kwira hii, tikada kuiisa kuma US dollar cents, tunaona hii chiri pasi pe one US dollar, tishensa kunyango msika mutema wacho na. Saka zinu zekuti tangata jaira, zekuti urumende inoti batira kutenga mafuta. Asiko zunezi, nirukuona kutiba mtu lingube finance minister, vaita kuti tichitenga ne mari chayo chayo, kana tiripa duze ne chayo chayo.
vayepi momaziba avo vanotengesa mafuta vaudze Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tasisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidize but vanga vasingakwanisa kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachinepractice yavanga vanayo yekusubsidize iyo. Saka tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isu kuti tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti varikufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mpengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaGeorge Makwezu vanoti kunyangwe hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kubutsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaiswa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads atro asi panyabamba kuende padzingira hapasati paconnectic handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefu vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu vaisvika kuma 30-30 pamaschools asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakuchingokonzeterera nematoilet chete vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvo zvino hazvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa nyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiri kuda kutotanga hatisi kuziva kuti vanouya nacho riini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taona kuti mdaita batsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zve nguva ichiripo nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa kuti munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kuti batsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinonga zvichidiwa wotipo. Pasaiyaro chisetekita kuti toda vanhu 25, iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asika vadhuma kwezu, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo, rinoda sirwe emergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paipa, nguva yeemergency yapera, munhu ouya nerubatsiro rweemergency.
Awo vanga vari vaJoe Dhumakwezu mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungano wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yekuti vawane imwe temu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri. VaMcGain vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi yakakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi zuva kana kuti solar power pamwe nemagenereta sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Nzwa imwe mkana uripo ndewe solar but kudura kuva kuita ma solar panels iko zvino vaona wo mkana vano tengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yano maZimbabweans vodhurisa saka osha kuti option iripo ndeyo kungo yangosara ndeyo kuti hochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai LC Sivanda vaudza 7 kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda sese zvatomira sesu isitina yedu inoshanda nemagetsi saka tinoona income yedu kubva mukusona imo imomo kana zvatomira zvese zvatofarana uye tine mafrizi tsareso mafriji anotodawo magetsi iwayo miriwe diri kuora saka kuzoti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kuti kangasa zvakanyanya steering
vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chegachasara chavanemutengo vanokwanisa kubhadhara
kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingo svika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti ndinoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna
kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers
pakuverenga manhetsi ita kutoshandisa macandle of ndra achari kudhura plus kushandisa unonetsa pasechisaonesinamagetsi
pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya tevera kukwira kwepeturu nedizeri mishwa kwemukuda kwemenvailo kuti hazviite
isu sekamba chengetedzwa kuti tinoti kutema miti vanagauni hazvisi pamutemo tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera neshedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvanaka uye hazvisi pamutemo tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo
mota kambani inogaya magetsi yezesa vakugwasira vachirongwa chekugova magetsi kana shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya regetsi rekariba vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 megawatts chete vagwasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matanho kuti vawane magetsi anokwanira nyika uye matanho aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza pane mari inodarika mamirioni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yekusouth africa yeescom nehcb yekumozambique asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura kwandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka saka inini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zvese igone kubatidzawo vanga vadzima so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance mount pleasant chete kana kuti tachidzima mufacos chete vanhu vari mufacos vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo glenora kana budiriro
panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema-chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vati semuenzaniso zvipatara nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi vanowana magetsi nguva dzese zesa yakapedzisera kugova magetsi makore mana apfuura senzira yekupedza dambudziko remagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 01-202-465-0318 ungwache Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakara kufara Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguwe kutitimbo nzuwa zviriku itika pa social media. Zvatino pakuruwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukure itangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvozve pakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Tiri wadi makadi iko tukutaura nani uye zwe muri kupi?
Ndio ni Josh Madi ndiri ku Joburg.
Ehe mkoma Josh makadi ku Joburg uko tipeo pfungwa dzenyu?
Nyaya mafuta iyi yakaoma.
Mhm.
Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akokwironza akwira basi maonero angu ndekuti varima ava vasita chokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezviro ndotataka rodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 pa US dollar nebhondi. Then fuel all along yanga iti around $3.22. Then chozwa zvekunzi pa Ministry of Information update kuti duty on fuel rakadzikiswa kubva pa 2 cents
kuenda
pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up zvinova zvati pane kunyepa kuri pakaya kuri ipapo kusabuda pachena kuripo because tikazotarisa vakati duty rari pa $2.10 iyo fuel yanga ichiita $3.22 zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Misti vari kusouth africa
nzwisabanda
akaarirongwa
aiwa tiri kutenda ini munotoita kuti basa racho rifambe nekuti kana muchititsigira kudai tiuya pazvirongwa tava kufara taura ini
aiwa zvinotenda nyaya yekuzimbabwe ikai semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magudzu aya consolidated goods vakamira ipo papa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, Nasi Manheru. Nasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Titarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchidawo kutipawo maonero enyu pamusoro penyaya yacho kukurukura, kanawo kuti shoko kusisevha, chitai WhatsApp panhamba dzinoti +32465 0318. Namba zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yatarika timbotarisa misoro inawo zvakare varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa neZuro Manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari kuikwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndimwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.